Jamhuri ya Zimbabwe.
Zimbabwe, welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, March the 19th, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus pandemic.
And tonight, we are continuing the conversation around vaccinations for COVID-19. But first, let's look at the daily infection figures. Yesterday, we had 59 people testing positive for COVID-19, and also we had one death. So far, we have 1,509 people dead from COVID-19 since March last year. And also, we have 36,611 people who have tested for COVID-19 so far.
Yes, and Thungameli, not sparing also the death rate here in the USA where we're broadcasting from. We've seen that over 500,000 people have perished due to COVID-19, and we've seen the President Biden has actually come up with a 100-day plan in which he says he hopes that the COVID-19 vaccine will be available to about 100,000,000 people within the United States. So he has gone out and tried to have clinics, even in departmental stores, in pharmacies, to make sure that people do get access to the COVID-19 vaccine. But Zimbabwe has started its second phase. We saw in the first phase healthcare workers getting vaccinated. We saw doctors getting vaccinated. And the Vice President, Constantino Chiwenga, being the first one to get the jab. But low turnout has actually marred the excitement that I think the government had when they started the program. Ntunga.
Yebo mavu kunjalo abanengi lizakhumbula ukuthi iZimbabwe njengamazwe omhlaba amanengi iqale ukuhlaba abezempila kahle intatheli izindaba labanye abahamba phambili izisebenzi ezihamba phambili iqale ukubahlaba kumaviki amane edluleyo kodwa balutshana abaza phambili abafuna ukuhlatshwa sikhuluma nje izolo kuhlatshwe abantu abangu 395 kuphela elizweni lonke jikelele njalo so far from uhlelo lolu luqalisa last year sokuhlatshwe abantu abangu 40,002 ingcwethi kwezempila kahle zithi hayi lincane kakhulu lelo nani ngoba ukuze iZimbabwe ifike kuzinga lokuhlaba abantu abangu 10 million okuyigol ethi esiyifakile bathi hayi kukhanya kuzahlupha nxa ngelanga kuyabe kuhlatshwa nje abantu abambala 300-400 balutshana kakhulu mafu.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokutambirai musi wechishanu kudai March 19, 2021 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC pamusoro pedenda recovid-19. I want to put in a situation could I took chance to second phase ye nomba ye kubaiwa ye COVID-19 munyika yatanga iyo viki rino uyezve tichange tichitaura nevamwewo vakabaiwa pa first phase tinoona kuti vakatanga kubaiwa pa first phase apa pa vaccine iri kubva kuChina ye Sinopharm iyo China yakapa Zimbabwe 200,000 doses dzekutanga panga paina ivo vaConstantino Chiwenga vanovaivo mutevedzeri womutungamiri wenyika nemutevedzeri wavo mubazi rezveutano vamangwiro tichiona zvakare vana chiremba vana mukoti nevatori venhau saka nhasi taita rombo rakanaka tine mumwe mutori wenhau ari pano akawanikwa iye ari pane avo vakawanikwa ivo vachitora nhomba yekutanga yeSinopharm vaccine. Regei tiende kwavari tinzwe kuti handiyani uye zvekuti zvakafamba sei vari kunzwa sei pari zvino.
ongo mavi yebo mavu kunjalo sile entatheli zindaba lapha uPhyllis Kacheri Phyllis wakadi yakho
ndinofara makadiwo imimi
aiwa tinofara hedu ko kurisei kuHarare ndimika makabaiwa nhomba iyi
ichokwadi takabaiwa nhomba ndato nemasvondo ndikunga rinora ndakuda kutonopinda rechitatu ndikutobaiwa nhomba yechipiri yekupedzisira muswe mande ndopandiri kutondobaiwa yekupedzisira
saka muri kunzwa sei hamuna here kuita ma after effects
handina kuanzwa hapana chandakanzwa nokuti ndaitotarisira kuti nezvatanga tichimbonzwa zvisirizvo ndaitarisira kuti pamwe ndichanzwawo maside effects kana chii asi inini handina kuanzwa pari zvino ndinoti handisati ndaanzwa pamwe ndichazoanzwa pasekendi jebhapa asi kubva pese apa hapana chandati ndanzwa
vakawanda vari kuchema-chema dzazvekuchina izvi zvinoshoresa ko imimi chii chakakupai chivindi chekuti step forward mubayo
inini ndakaona sekunge vazhinji vakare vamuri kutaura ava havana kunyatsoverenga kana kuti havana ruzivo rwakanyanya nenhomba iyi yakabva kuchina iyi nekuda kwekutiwo vanhu vazhinji vanoda kungoshora zvavasinganzwisise endi makatarisa pavanonzwa information yavo vanenge vachinzwa nhau dzenhema fake news endi vanobva vazviteerera izvozvo havazodi kana kuzonzwa zvechokwadi nekuti dzimwe nguva masosi avo anovaudza anenge ari arinokurudzira izvozvo zvenhema saka vazhinji vakatobatwa nenhema idzodzo endi zvabva zvanyanyonyangara pakuti hapana vakanyanya vakazobuda nechokwadi vachiti the correct thing ndezvizvi saka vazhinji vaingoteerera nhema dzavainzwa pasocial media ndo dzakabva dzavabata ndo chikonzero chandinofunga kuti vazhinji sei vachishora
tinotenda Phyllis ramba uri parunhare hako Phyllis Kachere intatheli zindava usehlatyiwe iJackson yakuqala utusemelele nje ukuthi ehlatywe esibili uPhyllis njengentatheli zindaba ezinengi yibo abaqale ukuhlatywa la bezempilakahle ku-first phase ngoba kuthiwa baqhuba umsebenzi oqakathekileyo njalo sibone umsekeli kamongameli ongu minister njalo wezempilakahle ubaba uConstantino Chiwenga nguye oqale ukuhlaba lijekiseni kumaviki amane edluleyo njalo izolo lapho kuqale khona uphase 2 uhlatyiwe njalo ijekiseni yesi-2 ngoba umuntu kumele ahlatywe kabili ukuze avikeleke ngokugcweleyo kulomkhuhlane izolo abaqala ukuhlatywa bagoqela ababalisi ama-teachers ama-lecturers abasebenza ezikolo abathengisa igwayi esingathi ngama-tobacco merchants abasebenza emahoteleni asebekhulile labafundisi kodwa udubo olukhona ngolokuthi abantu abaningi balokhu bengahlatshwa sike sakhuluma labanye abafundisi bathi hayi sisamelele ukuthi uMnangagwa ngokwakhe umongameli uMnangagwa ahlatshwe ngoba luthe luqala uhlelo kazange aye phambili uChiwenga nguye ahlatshwayo wasethembisa ukuthi hayi uzahlatshwa kanye le cabinet yakhe yonke kodwa lalamhlanje balokhu bengakahlatshwa kungakho abantu abaningi baya kusola lokhu mafu
ndafara ndichinzwa sister Phyllis Kacheri vanovaivo mutori wenhau vachitaura pamusoro pezviri kuitika kwavari asi mubvunzo wangu wanga uri wekuti saka mushure mekunge vatorwa nhomba yavo iyi vakadzokera here kunzvimbo dzavanoshanda vachinonyora vatingati zvakaitika kwavari kuitira kuti seivo vataura kuti vazhinji pari zvino vari kutora nhau kubva kuyatingati social media asi ivo sevatori venhau vari kunyora here maexperience avo avanawo pari zvino
kadzokera ndakanyora ndindaka ndina kunyora chete takatoita pane program yatakaita ne television network yedu ZTN ndaitovewo mudiscussion imomo tichitaura nezvenhau yekubayiwa nhomba kukosha kwekubayiwa nhomba iyi yeCOVID-19 saka ndingati isu sevatori venhau tiri kuedza zvakanyanya ndinoona handisirini ndoga kunyange nepamasocial media unonzwawo nevamwe vangu vatapi venhau vachinyorawo maexperiences avo uye vachikurudzira kuti vanhu vaende kunobayiwa nhomba
Saka pamunenge manyora pakachere munombowanawo here feedback from the public kana vaverenga zvamanyora munombowanawo here feedback munyatsopinda debate nevanhu muchivataurirawo kuti vanzwisise
hongu after iyo yepaZTN yatakaita vakawanda vakandibata takatotaurirana vamwe vachitibvunza kuti hapana chamuri kunzwa here vachiiko kutya kaekae vachitaurawo mukatyiro kavo nezvaivashungurudza ini ndakavataurirawo zvandiri kunzwa nemaonero angu zvokuti vamwe vacho vaitove vanhu vaifanira kunge vakatobayiwa vaive pagrupu revaiva mafrontline workers vayavaya vakatozoenda kunobayiwa vakatozondichairo vachiti waita hako tandobayiwa tanga tichingotya vazhinji vanongoenda kangungotya kakuzeza chete nekushaya kweinformation yakakwana asi vanotoda kundobayiwa
And how about your family? Are they also willing to step forward?
My mother is actually bothering me and I'm actually busy planning kuti vaendewo vandobayiwa. My mother is 75 years old. Vari kuti kuri kubayiwa kwacho ndekupi? Vari kutodawo kuenda kundobayiwa. Vari kutodawo kundobayiwa but kungoti mabasa avo iwo haazonyanya vatendera kuti vagone kupinda muzvirongwa zviri kurongwa izvi zvehurumende.
Thank you there, Kachera. And please do stay on the line. Abasanda kusithuma siku live talk. Singumsakazo we Studio 7. Njalo lamhlanje sikhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu. Ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Mavta mbotaura kuti chirongwa chakatanga nezuro ichi phase 2 kuri kubayiwa varairidzi vezvikoro nemacolleges kuri kubayiwa vanotengesa fodya vatingati matobacco merchants kuri kubayiwa the elderly vanhu vanoshanda mumahotera uyezve nevemasvondo kana kuti machechi saka ndambotaura namufundisi Tandeko Zintimukandla tisati tapinda pachirongwa saka ndangachivabvunza kuti vachabayiwa here kana kuti vabayiwa here sezvo chirongwa ichi chatotanga saka ngatinzwei zvavataura
mina nguwami kani vashatwa nezvizato zvona lezvo zvinenge zvichienei zvokuti kasiyezvo risimemezere sikondee sokuti abantu vabatize havabuye vazohlatshwa endaweni ethize ngoba nayo kukangati indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yokusitshwa babalisa bafundiso bani bani hayi umbi wakhona ungathi vele uyantenga ntenga ungathi into nje enzwele ukuthi kuthiwe into ziyahamba angaboni lo yedwa osehlatshiwe njalo labazalwane labona ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe hhayi besingakahlatshwa njalo lo mkhosi osehlatshelwa ngaphi njeabafundisi abanye besingakawuso
so kule nyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempilakahle kodwa amanani alokhu ephansi njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi ababalisi labanye ubona kusiba lobubelo na
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udube ukuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlalakahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelele kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumente ngoba ingekukhona abakuzuza khona ngobagula abanye bakhona bagijimela kona ukuthi bayelashwa khonale kodwa oluningi lolu lungadolonzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo-World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi ungathi uyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njenganamhlanje nje iningi lizokuphatha amandla zikahulumente azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephida ihlandla lesibili yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona ezikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badoniswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli naye umongameli yini beyingahlatshwa.
Saka ndi mfundisi Thandeko Zintimkandla anzini nanisati ndabayiwa uyezve vanhu vakawanda vari kuchema-chema nenhomba yeSinopharm yekuChina iyi havana vimbo nayo plus vari kuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo ivo mbune vasati vabayiwa.
Aiwanda nzwa ende vanga vari kunyatsotaura vaine shungu yekuti tinyatsonzwa kuti vari kuti chii panyaya iyoyi asi takaona sekutaura kwatamboita tichitanga mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga takavaona vari ivo vakatanga kuenda kunobayiwa asi sekutaura kwavaita mufundisi vari kuti tida kuziva kuti ko ivo mutungamiri vachabayiwa riini nekuti takaona panguva iyoyo mavhiki maviri apfuura vakataura ivo kuti mumavhiki maviri anotevera vachange vachibayiwa. Tikataura zvakare naamai Monica Mutsvangwa vakataura ivo kuti dzimwe nhengo kana kuti mamwe makurukota ehurumende vachange vachibayiwa mumavhiki iwayo ari kutevera. Saka tichange takatarisa kuti zvichafamba sei sekutaura kwaita vamufundisi nekuti ndiwo pari zvino vakatarisirwa kuti vafundisi navana vadzidzisi nevamwewo vachienda kunobayiwa. Tanga takamirira kuti tinzwe kuna vaRobson Chere vanomirira ivo vadzidzisi asi pari zvino nhare dzavo dziri kutinetsei. Saka regai tidzokere zvakare kune mutori wedu wenhau sisifilis vari pano nesu kachere timbonzwa kuti zvimwe zviri kutaurwa nevanhu zviri kunyanya vadzora kumashure kuti vasabayiwa nhomba izvi zvingagadziriswe sei zvakare nehurumende.
Kana kuti okay Phyllis endere hako mberi.
Mazviita henyu ini ndinofunga kuti zvibatsire vasi kunyatsonzwisisa vasina information yakakwana zvingabatsire kuti zviite ndezvekuti hurumende nemapartners ayo vanyatsokunya chaizvoizvo kudzidzisa nekuti chisipo chete apa idzidziso ruzivo ndoo chete rwakashota nekuti vanhu dai vanga vaine ruzivo rwakakwana kuti vachabatsirikana sei nekudzivirirwa naiyo Sinopharm iyoyi yatakabayiwa iyi kana yeni adha nhomba yavangangobayiwa vanhu vanotozoona kuti zviri nani kubayiwa pane kugara usina ndezvipi zviri nani handi vanoti kurembera kuri nani pane kudonha kana vakatombobayiwa kana dai akanzi ine 50% ndinototi zvitori nani. Saka ndinofunga kuti hurumende nemapartners ayo vanofanira kukunya zvakanyanya voita rudzidziso vanhu vobatsirana zvakanyanya kuti vanhu vanzwisise vave neruzivo vaite madecisions vachinyatsoziva kuti izvi zvakamira zvakadai pane iye zvino izvino vanhu vari kungoita kutsvanzvadzira murima vachingoti zvavanenge vaudzana ivo vasingazive vanongova mapofu maviri ari kutungamirirana iri bofu harionira harione roti mumwe uyandi kutungamirire. Saka pakauya chiedza ndinoona sekunge zvinhu zvinotochinja.
Mm-hmm. Thank you, Phyllis, and please do stay on the line as we bring in a Member of Parliament for Southerton, Peter Moyo. Honorable Tinoku Gamuchira Mishirongo.
Honorable
Murutinza.
Okay,
takukunzai wo. Saka kurise kuarare vari kubaiwa here vanhu.
Hai vanhu vanobaiwa vashoma vazhinji havasati vada kutora. Asi vashoma ndo vari kuenda vachibaiwa.
Ko mimi makabaiwa here se mutungamiri wevanhu because takaona vamwe vachibaiwa ma members of parliament.
Vamwe vakabaiwa vamwe hachisati kusanganisira neni handisati ndabaiwa asi vamwe havo vakada vakabaiwa.
In Ndebele they say hambela muva ivanja izinja. Literal translation hanzi inofambira kumashure inobatwa neibwa. Ko makamirirei honorable?
Chazvinoita ndechokuti isusu tiri vanhu vachiri pavirtual meetings. So kuti uende kuparlamenti nemazuva ano hatiendi. Endewo also chazviri kunetsa ndechokuti izvo iyi mishonga iyi inobva kuchina iyi vanhu vazhinji vanoruzivo nazvo ndo vari kutanga kuti aiwa haina kunaka mishonga iyi pane yakanaka pane yakashata saka izvi zvinoita kuti ipo vanhu vadzokere kumashure. Kudai nyangwe nesuwo tiri vatungamiriri kudai tisati taitora kune kusvika kutanga wamboongorora kuti iko zvinoita here kuti nditore vana vangu vasati vatora ini ndikazvipii ndikazvigadzirira ko vana vangu.
Mm-hmm. Avanye vati umongameli Mnangagwa ngave uhamba phambili laye ngabe uyahlatshwa. Yebo sibone umsekeli wakhe ubabu Chiwenga ehlatshwa 4 weeks ago izolo uthethe esivili. Njalo sibone kuqala uphase 2 okuhlatshwa khona ababalisi, abafundisi, abantu asebekhulile labanye. Kodwa umbuzo kulombuzo oqhubeka siwuzwa ebantwini othi kungani ubaba Mnangagwa engahlatshwa yena ukuze aphe abantu isibindi ungathini ngalokho?
Yikho esikutshoyo ukuthi khona liyabona ukuthi khona into ehluphayo ukuthi khona abantu kabalalwazi kakhulu ukuthi khona vele into leyo isebenzani njengoba besitsho ukuthi khona eyinye yangkhona imithi iraithi eni gaiko right yena umnumzana wangona umongameli kungani engahambikambili ntingora makosi uyo fuza kali asinike izipindi lo yebo uhambile tyambona kodwa uhlatshwa wona engizawuhlatshwa yini yimbuzo yayilabantu lathi silayo imbuzo yona leyo ukuthi khona siyabe sifunda ukuthi sibone iphepha lonelo ngoba isikuruku esiselizweni siyaziwa ungahamba phambili ufe akula maqiniso lokho.
Mm-hmm. Siyabonga honorable qhubeka ubambile Mav, I know you can't I know the honorable MP cannot hear you but iwewe uri kuvanza une mvunzo here ndozovataurira zvavabvunza.
Ehe, ndaita kuziva kuti ivo sevamiriri vemuparamende vakapiwa dzidziso here kuti nhumba iyi inofamba sei uyezve kuti pane maside effects here inobatsira sei kuitira kuti vazokwanisawo kuenda kunotsananguroo vamwe vanhu vari kumaconstituency avakamirira.
MP hanzi imimi sevatungamiri vevanhu semaMP pane dzidziso yamakapuwawo here kuti munge muchiipinda muvanhu muchivataurawo kuti aiwa nhomba iyi ine maside effects here kana kuti haina kana kuti kugadzirwa kwayo yakagadzirwa sei pane dzidziso yamakambowana here?
Isu sevatungamiriri vevanhu hakuna wakambodzidzisiwa nacho chinhu ichi kuti choshanda sei uye kana uchichitora uri kutora chii chinoshandei hachina maside effects here kana kuti chii hapanawo kudzidziswa kurongonzi huya ubaiwe zvakafanana nongonzi hende tinotuhwina paunotuhwina kwacho ikokoko kune ngwena here kana kuti hakuna kana kuti uri kurangowira mudhamu rausiri kuziva anoziva nezvedhamu racho iye pamwe une akamira achituhwinei imomo saka chinhu chakaoma isu hatina chachoziva nezvazvo kuti upinde muvanhu chivatitorai iwo usati watombotora nokuti hauna ruzivo nazvo saka unopinda sei muvanhu uchiva kuziva kuti torai chinhu chausina ruzivo nazvo unotsanangura uchipii
akula mfundiso yenzakalayo lakumaradio lakumatelevhizhini lapa moyo
tina njengenkokeli asikazisi kubone siyapongozwa besitikona kambani liyotata asazi kuti sitati into leyo ifakwa emlonyweni kumbe ifakwa enyaweni njalo incedani ila amasaidi shiti akhona iwapi kupo kuti watatani ngezalukazi abagugileyo tatani asisakwazi thina kuti kona vele kusebenza so ukuthi kona ungena ebantwini ubatshele ukuthi kona hambani liyohlatshwa wena ungakahlatshwa njalo ukuthi kona ubafundise nxa unomuntu ozafundisa abantu ufundise ufundise into yazi thina sisemnyameni so asoze ifundise abantu lutho.
Please do stay on the line. MP Mavianzi dambudziko riripo apa hombe nderedzidziso vanhu hanzi havazi kudzidziswa
handiti vataura ivo kuti vari kuita mavirtual meeting emuparamende vazvisimudza here izvi kuparamende
MP hanzi mambotaura nenyaya yemavirtual meetings ari muri kuita kuparamende hanzi makambokurukurawo nezvazvo here nyaya dzidzo iyi
yakataurwa pavirtual ipapa kutiko komadii kutiko muchidzidzise chinhu ichi kuti chinofamba sei saka vakati hai tichakuudzai chero una chiremba wako achikurapa ringava ziso ungava musoro angava mazino anokuudza kuti mushonga uyu unoshanda uchidai 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 uchazonzwa chakati chikati chikati asi hachitorwe nomunhu une bp hautorwe nomunhu une bp hautorwe nomunhu nezvakadai izvozvo zvese izvozvo isu hatizvizivi maererano nomushonga uyu hatina chatakadzidziswa asi mibvunzo woyo takaubvunza kuti dzidziso ndeipi yamuri kupa mhinduro yavo takati tichakudzidzai zvino takangomirirako nesuwo kuti tidzidzisa sanzviri todzidziswa rii
Please do stay on the line, MP. Marv, maybe let's bring in our other guest, Phyllis Kachere. Phyllis wanzwa eva moyo apo eva chita uranzi nyaezi zisweri kunetza. Hello, Phyllis.
Hello. Zita yenyu ndavanzwa MP vachitaura but ndanzwa moyo wangu uchienda kumashure nekuti ndiri kufunga kuti iwo semutungamiri vari kumirira kuda kuzodzidziswa ko iwo ndezvipi zvavaita kuti vatsvagewo rudzidziso urwu ndaifunga kuti iwo semutungamiri vanobudawo vachitsvaga inini ndichada kukutaurirai kuti pandakaenda kundobayiwa ndakasimbiswa ndichiona hutekwa-tekwa hwaana chiremba vekuparire nyatwa neutungamiri neukuru hwavo hwese vachibuda vachiti tabayiwa tabayiwa vese vakabayiwa vese zvekuti ini ndakabva ndaona kuti ava vane ruzivo rwesainzi ava kana vabayiwa kana kunyange ari kunzi zvinouraya regai ndingofa nevane ruzivo pamwe chete nevane ruzivo zvinovava MP vari kungomirira kuti hatina kumbodzidzwa ichokwadi sekutaura kwandaita kuti zvanga zvichida kuti hurumende nevanhu vainobatsirana navo vatobuda chaizvo vasimbe kuitira kubatsira vakaita sana MP ava vari kumirira kuti vadzidziswe asi ndaikungwa kutiwo ivowo semutungamiri vaizotsvagawo rubatsiro kana ruzivo mbichana pane kungoshora kungoti aiwa aiwa asi utekwa tekwa hwana chiremba huchibayiwa ivowo ngoti kwete
rega timbovabvunza MP ipapo Vamoyo tine mumwe munyarikani wedu apa anova mutori wenhau Phyllis Kacheri. Iye ari kuti akabaiwa some 3 weeks ago. Saka akutomirira kubaiwa kechipiri. Saka ari kuchema chema ihadzi imimi semutungamiri wevanhu dai muchifambawo kumberi uko muchitsvagawo ruzivo muchibatsiranawo nevanhu.
Mubvunzo wacho wakanaka chose. Ruzivo rwatingabvunza tingarubvunza kunani kunze kwokubvunza muparamendi munova ndiwo muna minista wehealth. Umwe munhu waungandobvunza ndiani ini ndingaita research yokunobvunza personal doctor wangu maererano nechinhu chisiri asiri iye ari kundipa. Chinobvunza ari kutipa wacho kuti chinhu chauri kutipa ichi chii taurira kuti chinoshanda sei chigokwanisawo kutaurira vamwe. Ini ndikagutsikana ndinotora iye wakabayiwa pamwe wakagutsikana nemhinti nezvaakaudzwa zvikamuitira. Asi inini somutungamiriri wevanhu vangu vari muconstituency munomu handina ruzivo nazvo. Ndakamirira mhinduro yatakabvunza yatakanzi tichapiwa kana ndofunga iyi programu iri kuenderera mberi kana tazonzivisawo kuda kwamwe tichatorawo. Atatora toratidzawo vanhu muconstituency kuti ndipaei toisa paFacebook tichitaura kuti zvinhu zvakadai toisa paTwitter toisa paWhatsapp vanhu vomuconstituency vakutorai chinhu chichakanaka chinoshanda chakadai chakadai. Asi iko zvino ndozvandareva zviya kuti ikoko ndinganotuhwina kudhamu randisingazivi kuti rine ngwena here kana kuti rine matombo patinonouyira handouyira pasi.
Rambai muri parunhare vamoyo. Ko wagutsikana here nemhinduro Phyllis?
Vanotaura vanonzwa vachiti unogona kukwekweresa dhongi kuendawo naro kunonwa mvura rikasvika kana risingadi kunwa harinwi. Ndaifunga kuti vanga zvingatore chinhu chavari kuda kubayiwa iwo kana dai vanga vaine rudo nazvo vaine chivimbo chekuti zvinovabatsira. Vangatadza kubvunza kana chiremba wavo kana zvakazara pane information yakazara muwangu. Zvino kana vaivani vakamirira regai tigonzwa kuti zvatiri kunyorawo izvi havasi kuzvinzwa zvekutsanangura kuti zvinofamba sei havana kumbozoverengawo kana kumbozvinzwa. Tombovasiyawo vakadaro tongoti vachabatsirikana pamberi apo nekuti zvinotorawo nguva yakati rebeiwo kunzwisisa. Saka ndinovimba hangu kuti MP pamberi ipapapa vanenge vabata vazvibata vachandobayiwa nhomba iyi.
Thank you there, Phyllis. Please do stay on the line. Ndimbo unza mumwe wangu marvelous. Tokota MP Mwasi Kangelo kuti umela abantu abanengi sibone kukhulunywa ngokuthi uphase 2 uqale izolo sokuhlatshwa abafundisi kuhlatshwa ababalisi. Nxa sikhangela ikakhulu ababalisi banengi ababalisi njalo isikolo ziyavulwa ngeMonday mhla ka 22 singabona yini inani labantu abahlatshwayo lisiya phezulu kunsukwana ezilandelayo nje njengoba ababalisi bebanengi njalo labo bemele behlatshwa.
Kangiboni bekwanisa ukuthi khona bahlale i-5% yababalisi. Ungakhangela abantu abaphiwa khona bahlatshiwe ngabantu abasematawuni la. Abantu abasemakhaya ngale maruzeva ejotsholo akula muntu ohlatshiweyo umbalisi ohlatshiweyo. Ungakhangeli imithi le yethwa khona kuyahlatshwa engxenye bangakhonza ukuthi bahlatshwe 300,000 people. I-population yalapha ithi 14.something million. Bayayiqeda nini xa ungahlatshwayo ungahlaba abantu 300,000 kumekisenzini koloko akusebenzi. Abapreparanga kuhle into leyi. Amina angifuni ukuqamba amanga ngina ebantwini ngikhuluma into engayaziyo ngoba kusasa abantu bazagula bafela babesebesithi tatwakona u-MP Moyo uhlatshwa So aningeni aningikona bakando kuti kona mina sengisisisile kathatha abavalizi kanyeli ubone bakuthi ithu Jesu lezi sasizinsane bayabe selahlathiwa abavalizi bonke akulandwe njalo akule zini mina kuwenjalo bazabe befundisa abavalizi laba
Qhubeka usefonini mhlonitshwa mavanzi nabamoyo haiwa chino hachina kurongeka ichanzi handigoni kupinda muvanhu ndichivakurudzira kuti vabayiwe nekuti munhu anomuka mangwana akati di kozonzi ndiwa moyo akamukurudzira kuti abayiwe saka hanzi handidi
haiwa mazima kuku kukuti stage asi ndanda wana va Robson Cherere sangano re atus but number dzavo dzabva dzadona takamirira kuti vapinde muchirongwa saka vanga vatichaedza zvakare chirongwa chedu tisati chapera kuti tinzwe kuti ivo vanoti chii tichiona kuti maticha ndo vamwe vavapa phase 2 pari kutaurwa apo tichinzwawo vamwoyo vachichema chema asi ndanzwa zvakare zvataurwa nasitifinisi kachere vari pano vari kutaurawo ivo vakatsigira nyaya yekubayiwa kwenhomba iyoyi yeSinopharm vaccine sekei timbodzokera kuna muzvare Filisi kachere tichiti kana ivo mhuri yavo vakakwanisa kunge vachiitaurira here uyezve mhuri ndambonzwa angu uchibvunza ndikanzwa vachiti mai vavo vari kuda kubayiwa asi vamwewo vekunze kweva vanogara navo vari kuti chii pamusoro penhomba iyoyi
Felix ndopfunga wanzwa mubvunzo wamavha apo hanzi vavakidzani vako vari kuti chiiwo ndopfunga runhare rwaFelix rwadona mavha
aiwa network yekuzimbabwe nhasi inenge iri kuti netsei sekutaura kwandaita tanga tiina varobson chere but nhare yavo yabva yadonha zvakare saka todzokera zvedu kuna mp vedu vari pano sezvo varivo vatichiri navo tombonzwa kuti saka mune ramangwana vachaita sei vachanyanya kuramba vachikwidza here chikumbiro ichi chekuti pave nedzidziso pamusoro penhomba iyoyi kana kuti kwete
MP hanzi namavhelasi mucharamba muchiikurudzira here hurumende kuti inge ichidzidzisa vanhu nechinhu ichi sezvo muchitaura kuti at the current rate hurumende haigoni kuba vanhu vakawanda bhozi tirikuona kuti iri kutageta vanhu 10 million asi nezuva kuchibayiwa vanhu 2-3-400 saka hanzi muchatsvagawo nzira dzekutaurirana navo here vehurumende kuti vange vachidzidzisa vanhu to start with
isu ticharamba tichingobvunza mubvunzo uwoyo tinoda dzidziso yakakwama hatidi chinhu chokufungidzira kana kutungamirira vanhu nokufungidzira toda kuti ko vatitaurire chaizvo kuti zvinhu zvakamira sei kana zvichibvira vatidedzere kwaafuka abva mishonga yake iyoyo vakaigadzira vacho tivabvunze kutana chiremba varimo imomo muparamendi vamwewo takaseenza kumishonga kwokwo yakareba almost 2 years tichitanga kunogadzira mishonga iyi so tinoda kuti vabvunzewo imwe mibvunzo iri tetibikawo vatidure iyo kwaakabva tichavabvunza vehurumende kaakavabvunza kuzoti chitibedzerai vanhu vakaiti tinzwe kuti zvinoshanda sei chii chavaimboita
Qhube kuvambile MP those who've just joined in this is studio 7 and we are on live talk coming to you from the Voice of America in Washington tonight we are talking about the ongoing vaccinations for COVID-19 with 40,000 people having vaccinated so far in the last 3-4 weeks. That's a far cry, considering that we have a 10 million target that we are chasing. Uhulumende uti ufuna kuhlatshwe abantu abangu 10 million ukuze umkhuhlane lo sithi hayi usuphelile sesiwehlule eZimbabwe kodwa kathesi so far nxa sikhangela osokwenzakele since uhlelo lokuhlaba abantu lokhu lolu luqale kunyanga edluleyo 4 weeks ago abezempilakahle bathi hayi balutshwana mpela abantu asebehlatshiwe 40,000 yingcosana amanye amazwe of course iAmerica lilizwe elikhulu kodwa ngapha ngelanga kuhlatshwa abantu close to 3 million and that's quite something compared to ama 395 ama 200 abantu abahlatshwayo eZimbabwe ngelanga nxa sikhangela wona umkhuhlane weCOVID-19 hayi kulezi nsuku ukhanya unganeno mpela usungani uyehla ngoba izolo kube labantu abangu 59 abatholakale belawo njalo kubhubhe oyedwa kanti ke asebebhubhile since last year umkhuhlane lo ufika eZimbabwe sebengu 1509 ukuthi asebe ihlaselwe yiwo sebengu 36,611 yilo taba esi ngalo lamhlanje ecingweni silo a member of parliament we Southerton umnumzana Peter Moyo isilenta telezindaba njalo esihlatshiwe uPhyllis Gatshere kanti lizwe njalo umfundisi Elia ubaba uthande kuzintimkandla ekhuluma ukuthi hayi lanxa abafundisi sebeqalile ukuhlatshwa hayi yena gaga utholi gaga hlatshwa ngoba uthi imfundiso ulwazi kalukho kanti abantu abaningi bayadonda futhi bayawudondela umjovo lo weSinopharm ovele kwele China mafu.
It's time for us to also turn to our expert on the ground. We have Dr. Sibiso Ranga, who will be also talking about what he has seen happening here in the United States, where he himself actually came and shared his experience when the vaccination program started, and he shared that he had gone and he had taken the first vaccine because he said he believes in science. Like what the journalist Phyllis Kachere was also saying, that she was attracted to take the vaccine because she saw other medical personnel taking the vaccine at Farenyako, I think she said. So it would be interesting to hear his take on what he has seen happening here in the United States. So I can tell you that she is kune American wedu Dr. Cindy Soranga, Alvanova, Chiremba Vanoshandai Momuno, Mu America, Umovaka Waniko, Ivovari Mumwe, Avo Vakatora Nomba, Yekutanga, Imamuno Mu America, Vashaura, Ivo Kut Ivo, Evane Rubimbo, Kuti Nomba I, Inoshanda, Uyeshe, Dio, Inokwansa Kunge, Chiso Kubatira, Ushinga was of Batwa Nedenda COVID-19 Kutu Kasha, Wedenda, Unokwansa Kuzikira, Asi Vashaura Ivo and Chunga Kutivan, one of Andrakwende Ramberi, Vachteka Mamask, Vachita Social Distancing. Uyezve vachiita zvese zvinotaurwa paprotocol yeWorld Health Organization yekuedza kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Chandingataura tungamiri ndechekuti uptake kuZimbabwe is very low and we need to understand kuti why vaccine yeSinopharm isiri kuita enthusiasm. We know kuti across the world kune vamwe vari hesitant kubaiwa nomba whichever form it is whether it's Pfizer, whether it's Sputnik, whether it's Johnson and Johnson, whether it's Moderna, whether it's AstraZeneca. You know, there are now quite a number of choices, but pane vamwe across the world who are reluctant to get vaccinated. So we need to understand kuti what is the problem, what are their concerns, so that we can then, you know, try to explain things to them so they have more interest in the vaccine.
Comparing what's happening in Zimbabwe, in the last 4 weeks, 40,002 people have been vaccinated so far. How would you compare that to what you are experiencing here in America? You are a doctor in North Carolina, and you are very much involved in the vaccination of patients. How would you compare what's happening in Zimbabwe to what you are seeing here?
Tungameli, it's like a joke, right? Because here in America, they are vaccinating close to 3 million people a day, you know. So when you talk about 42,000 people vaccinated in 3 weeks compared to close to, let's just say, above 2 million every day here in America, it's a huge, huge difference. So there must be something going on in Zimbabwe, whether it's logistics, whether it's a hesitancy, whether it's a combination of factors, whether it's the, you know, the vaccine itself that people are not confident about. We need to get to the bottom of what's causing the slow uptake in Zimbabwe.
Okay, thank you there, Dr. Ranga. Hold on, let me bring in my colleague, Marv.
Dr. Ranga, pane zvingaitwa here nehurumende kuti vakwanise kunge vachikwezva vanhu kuti vawane vimbo nenhomba iyi, nekuti tikuona sekutaura kwamaita kuti muno muamerica tirikuona kuti takatarisa uwandu hwevanhu vari kubayiwa huri pamberi zvachose tichitarisawo nezviri kuitika kuzimbabwe.
Hurumende inofanira kuita atingati masurveys kuti vanzwisise in terms of vaya vari reluctant kana vari hesitant kuti vanzwe kuti ma concerns avo ndei. One thing we know for sure is people across the world think ma vaccines aka developwa too fast, and also nyaya yekuti are they safe and are they effective. So those are the main issues that people have raised, and then we know kuti there are a lot of ma conspiracies and so forth. So I think once we understand kuti chiri kuita kuti vanhu vazhinji vasada kubayiwa nhomba chinyi, then the government can focus on addressing that issue. One thing I can say is transparency is very critical. So in a situation like this where people may not be confident about my vaccine, like when I sign off, I think it's the responsibility of the government, working with Isuzu, my healthcare workers and so forth, to break it down to the population, kuti what is how was it developed, what are the benefits, what are the risks, if people don't get vaccinated, what does it mean? Because my concern is that life is kind of getting back to normal, but kana tisatabaiwa nhomba, we are going to have more my spikes like we have seen by Christmas season. Whenever we have my holidays and they interact more, we tend to see kuti my numbers, my cases are not queer. So as long as people are not yet vaccinated, we are going to have this virus circulating in the country. So we need to be able to encourage people to get vaccinated as soon as possible.
And before you go, Dr. Ranga, what would you advise chii chamungakurudzira vanhu? Because tirikuona vakawanda vari kuramba hanza yekuchina yatidi, asi tirikuona kuti ndiyo futi yakatengwa nehurumende yakauya munyika early this week, ndiyo iri kuramba ichishandiswa. Mungavakurudzira chiva?
It's a little bit complicated. I think hurumende, in any country, hurumende ndos riku determine ama vaccines are available. Saka, as we know, you know, vanhu vagara vane hesitancy with a lot of my Chinese products, not just my vaccine, but even Bajka and other things, and we talk about Xinjiang and the like, we underestimate how that can undermine confidence in people. So I think people have to understand, the government has to explain why Sinopharm is the best option at the moment. It may, right now in my mind, I think it's a question of availability. This is the most easily accessible to the government at the moment, probably more cost effective compared to Kunana, Pfizer, Nana Moderna. But I think the critical question that my citizens should ask is, does this work? Is it safe? And from the information that is available publicly, it seems like it's safe and it works. It's effective. In terms of perception, Yakuti is made in China. I think that's a problem that the government really has to work very hard on. And what I would encourage the government to do is to have, I think I did like things like my town hall meetings, you know, where ordinary citizens can ask these questions about the vaccine, where people who have been vaccinated can talk about their experience so far. And that's the way we should keep asking questions. And what my hope is that the government and the health authorities will answer those questions in a meaningful way, so that the more information the government shares, the more the citizens will get more comfortable. So I think it's a mutual relationship between the citizens and the government. We need to do a better job, because if people don't trust the government, they don't trust what the government is telling them to do or to encouraging them to do. But the citizens also, we can't just say, well, we don't like the government, but that's the government we have. So we have to figure out how to make it work when it comes to the vaccine. Otherwise, we don't have a better option other than getting vaccinated.
Thank you so much, Dr. Ranga. We know kuti manga mabuda mbasa kuzo taura nesu, and we really appreciate that. Thank you so much.
Well, thank you. Thank you, Tungame. Thank you for having me.
Indeed, ndimzwile lapho uDokotela Ranga ekhuluma ngokwenzakalayo ngapha eMelika nxa siqathanisa lokwenzakala eZimbabwe. Unfortunately, the doctor has to run back to work and take care of patients. But let's as we wrap up, let's go back to Honorable Moyo. MP Nasi Kangela Amanani Agulezinsuku. Ngichilo ukuthi izolo kubanje abantu abangu 59 velo mkhuhlane lo, then kwabhubha oyedwa. Amanani akanya asehlile kulezinsuku. Abantu ungathi bayazilandela yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ngokugcwele?
Abantu kabalandeli lokho mnumzana. Abantu into abayicabangayo ukudinga imali empare makokoba ezitradini lapha bedinga bethengisa ama-juice card and so on. Intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bengaphuli. Ungaya emfeni kuma-constituency ethu lapha ikobona khona ukuthi khona abantu vele lokhu abakunayo. So intando kaNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu uyazi thina sazi lutho lapha emhlabeni. uNkulunkulu uphela nguye osigcinayo ngoba abantu vele lokhu abalandeli.
Nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa ngokugcweleyo ngomvulo, kanti ababalisi abaningi balokhu bengakahlatshwa, singabona amanani abantu ababanjwa lomkhuhlane ekhwela yini esikolo lapho?
Ya, kule ngxabangxoza la, siyesabela abantwana, awusoze ukhulule umntwana loba sokuba unjani. Ezikolweni lapha yikho kuzaqala khona ukuduka. Sike sike sazama ukuthi khona sicele uhulumende ukuthi hayi ligijime kakhulu ukuthi khona livule isikolo la. Babenikela amambitshana ngoba ezinye izikolo amatitsha lalibele kabayayifonda ngoba basafuna izimali zabo. Kuzabona ukuthi khona ama-private schools yikho lapho kuzabe kuvula amatitsha. Lezi izikolo zekhansini ezikahulumende lokhu akulatitsha besesikolo le. Bayazikhulumela amashouta asiyi. So kutsho ukuthi khona abantwana bazakhelelana khona ngale uqalise futhi ukuba ludubo loluyana esake sabuyenza ekuqaleni sabatshela hhayi lingavuli izikolo bayenza inkani abantwana baqalisa ukufa kwaba yinhlanhla ukuthi khona bengafile kaningi kodwa sibona siza kuba lodubo siye sacela ukuthi khona basivuleni i-second term. Wakati sikhangela abantu abazakuyafunda emabhoda kahle wafunda 1 week sele vula futhi sele vala futhi sele siya kuma holidays uyaphelela ama holiday amaningi akusebenzi lutho izo ukuthi nje abantu bangona balemkhani kabalakeli.
Mm-hmm. And we must say that we reached out to many teachers, several teachers, and even the men of cloth, abakhokheli bamasonto ayibengabambeki abanengi. Mav, unemuvunzo for Honorable Moyo.
Pane zvakakwita here kuramba vachitsimirisa vanhu kuti kunyangwe hazvo kuine nhomba iyi yeCOVID-19 vanhu vanofanira kuramba vachiita zvinotaurwa neWorld Health Organization vari kudzidzisa here vanhu vemudunhu ravo.
Hanzi panyaya yedzidziso yekukurudzira vanhu vekuconstituency yenyu kuti varambe vachiobserva maprotocols, masocial distancing, vachipfeka mamask. Hanzi munombovakurudziravo here, Honorable?
Tinovakurudzira chaizvo. Mukatarisa marimwe zuro ayo tatino nhamo muconstituency momweya ndakaenda takawana pakazara vanhu vasina kana mamask vachimhorosana vachihagana zvikuru vanenge vakamwa misombodhiya. Idambudziko unova vachikutaurira kuti haiwe kusi kufadzokupi ndinovha kudai havana basa razvo izvi. Asi tinotaura vamwe vanoteerera vamwe havateereri nokuti kune zvangombe zvagara zvikuvamo munyika.
Konye musombodhiya iyo yemadrugs, I've recently read many stories kuti nyaya drug abuse yanetsa muZimbabwe yatekeshera. Yakamira sei?
Munomu yakatonyanyisa. Ini mukatarisa muconstituency mangu ndo mune vanhu vakawanda ndiruwati. Mukatarisa ndine part of Mbare ndine Rugare. Ukaenda ikoko uko nekwadzinobikwa unonzwa kuchiva sitou unovabvunza kana ukaona vachaka vachangorwa vasati vanyatsoita kwakuti uri kuzvitenga kupi vanokuudza kuti totenga pakati pakati zvinobikwa nespecializa nesadza rakaora rinekubuda stim Jehovha tinomwa izvozvo ndo zvichipa zvatinowana unowana kuti nounoshanda chaiye chaiye kudomwa zvimailicit drugs izvozvo zvinouraya munhu kana chinyiya fetaraiza
Yeah, that's a big problem. Manje, kulama rehabilitation centers yini, lapho abantu abangadinga khona uncedo nxa umuntu ethi wananzelela ukuthi hayi ule problem ema-drugs.
Kona pa constituency yami ukhona uMnumzaba Makwabarara ulayo. Kodwa ungazvida kunyeni indleko zangukona ukuthi kona ukuthi umuntu aye kona ufunakala imalini uzathola ukuthi kona abazali abaningi abake babayenalisa ukubhadala bezoizimali kule ngabangiloza la akula abaningi bavele abesebe ungabona umuntu segula ngabe ngaya kwenye isonto khonapha kuconstituency yeZCC ntola abantu abangathi bayahlanya bekhona ngaya le bihlaziswa kuludubo inkalakada yodubo kuyabe sokufuna nje abantu tathesi sizamatheories abaningi abanye besithi tatani uchago lwengulube sibanike banatshe abantu abenu abanye bathi ungamnika kulu uyafa akusazwakali ama-rehab centers silayo khona kodwa kuyadura ndleko zangkhona mnumzana ungeke wayibhaa.
Mm-hmm. And that's unfortunate. But give us your last word, Honorable Moyo, on the vaccination program.
Maybe if I may just chime in there, Antunga.
Honorable, hold on. My colleague has a question. Mav.
Has he seen an increase in the number of people taking drugs due to COVID-19 or the situation is as before? Vari kuona vanhu vari kutora zvinodhaka izvi vawedzera here panguva ino yeCOVID-19 kana kuti zvakamira sei?
Anzi ipanyaye madrugs mungati uwandu wakura here wevanhu vanotora zvinodhaka nechikonzero checovid.
No, not nechikonzero checovid. Chikonzero chikuru hurova nokushupika kuri kuita vanhu. Ukatarisa vanhu vanozosvika mukurwa madrugs aya vazhinji vacho hurombo roro unorida.
I am Tsungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Ntlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus pandemic.